Warwiri waru kuchipata tukutuwa kwa jiru pita ukupo waru kwa wari pati utakara kutu waru kurikafa waru kuchipata warwiri parisi
tiri kuzwa kuti warwiri awa waru kuungoro wana na chiremba ko waru kuona we remkana we counseling services sevando waru kuti wakatoswa
zeta izo zo zinu zaka rongwa kuti wakwanze kuwana maservice eze angawa batira sukutara kwa maita kuma rei kuti kutaruswa machiremba kutaruswa nwano baata hapo ne hapo wanutaruswa fungwa wanutaruswa waka wanda wanda sukutaruswa kuti machiremba akasiriana ane specialist akasiriana waneo pata bata akasiriana wala kuisa njere zaone fungwa zaone kubata kwao waka wanda mkubashira wana sikana iwa
tiri kunzwazve kuti panenge pari kuita makakatanwa here pakati pemapurisa nenyaya yekuti vasikana ava vange vachinoongororwa nevanhu vecounseling services
zvinhu zvatinoziva kuti zvingangonetsa zvinogara zvichinetsa mukushanda kwedu munyika yedu yezimbabwe kuti vamwe vanogonda pfungwa dzinopokana asi tinodavira kuti zvichafamba zvakanaka.
Pane matanho here ari kutorwa nesangano renyu rinomirira magweta anorwira kodzero dzevanhu panyaya yakatarisana nevasikana vatatu ava?
Sezviri kuziva nyika kuti muzvarero zvinzvanzi mazuva apfurayo wakanyora tsamba kune mukuru wemapurisa vagodi matanga uyezve kuna minista wehome affairs wachinyunyuta wachichema-chema zvikuru nekuvhiringwa kwakaitwa vasikana iwawa. Takamirira mhinduro kubva kune gwaro rakaendeswa namuzvaro zvinzvanzi vachichema-chema nekubatwa kwavakaitwa kana kuti kuchorwa kwekodzero dzavo waichema zvikuru munyaya yedzidhiginiti zvabatwa zvakanaka kwavakaitwa. Saka takamirira mhinduro ichabva kumapurisa kuti zvakaitirwei zvavakavaita.
Ko iwo utano hwavo vari kuchipatara kudai ku Zimbabwe ine unyanzvi here hwokunyatsokwanisa kunge ichibatsira madzimai matatu aya?
Pari zvino tichambopa mukana kune vakomana nevasikana vedu machiremba ari kuita basa rakanaka chose, basa guru chose. Ndiwo vachazotiudza machiremba edu kana waita assessment yavo kuti waguma papi pasara zvakadii zvinga zvinofanira kuitwa.
Muri neshamwari dzevarwere vatatu ava dziri kuwana here mukana wokunovaona pasina kumbunyikidzwa kana kunetswa nemapurisa?
Tinodavira kuti wane mukana iwo asi zvamunoziva mukatarisa mukoma Henry Chimbiri mwana wababa vasisli anowawo zvakare mutepe wenhau sezvamakaita mukoma rei nene vari kunyunyuta tanga tinawo nhasi kudare kumbare kunyaya mukoma Frank Chikori nenyaya yamukoma Samwe Takavira vari kunyunyutawo nekungo kuti apo neapo kuwanika kuvamwe vanhu vasingaiki.